kuimba zvekuimba ndichiri mwana mudiki. Taimba kumakwaya kuchechi neku praise and worship. Asi zvekuzotanga kupinda mustudio kuti ndichirekoda first song yangu ndakatanga mugore ra2022.
Semwana sikana akakurira womuchechi vabereki vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare.
Vabereki vangu vakagara vachingonditsigira uye vachiri kutongonditsigira pane zvese zvandiri kuita.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muzvimana umu?
Music yangu iri kutambirwa zvisingaiti nevanhu. Aiwa kana neni ndiri kutonzwawo kufara chaiko.
Munosanganawo nawo imi ndeapi?
Machallenges atiri kusangana nawo ndezvikwanisiro. Kuti ukwanise kuenda kunorekoda song kumastudios anobudisa quality yakanaka, kune uchidiwa mari yakawanda. Kuti ukwanise kuita kunyangwe mavideos chaiwo, zvinenge zvichida mari yakawanda. Semuimbi ndinofanira kunge ndine band rangu, but kuti ndikwanise kuve nemainstruments chaiwo zvinenge zvichitorema mari isingawanikwi. Saka doda ikwanisawo kuwana kana masponsors zvaindibetsera kuti ndikwanise kuenda mberi.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri venyu?
Ndinokutendai nekunditsigira kwamuri kuita. Ndicharamba ndichiparidza shoko raMwari kuburikidza nekuimba. Ndinongokumbirawo kuti vasati vasvika kuYouTube kwangu, endai munolikawo mavideos angu nekusubscribe. Uye mudarikewo nekuFacebook muchifollowawo Facebook page rangu. Ndicharamba ndichiimba kune zvakawanda zvandakakugadzirirai.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kukubatsira nekutaura nemi vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata munondiwana paFacebook. Facebook page rangu rakanzi Majuri Mabwe Music. YouTube yangu yakanzi Majuri Mabwe Music. Namba dzekufona kana WhatsApp i0786716899.
Nasi sei was a Friday chitipai kamwe chete kekubudana kumudariro tumborova magitare zvishoma.
Ndiri kusiyai makateerera kambo katsva kandakabva kuparura mavhiki maviri apfuura aya kanonzi Nhorondo. Aiwa akari kutopisa zvekudaro. Mukaenda kuYouTube munokawana ikoko kaveko.
Fungire iye mwari wekutanga nekuguma anorapa moyo usingafungire watakabva kwairema zvinhu zvainge zvakaoma iko kwatakabva kwairema zvinhu zvainge zvakaoma asi upenyu ivi unotenderera
upenyu ivi
chinja ivo vakakurangarira mwari vakakurangarira ndati vakakurangarira mwari ivo vakakurangarira zvichavanorodo miriro yezvinhu
chavanorondo
kubatsa kwavo mwari kwekushandura mamiriro yezvinhu
chavanorondo
zvavanogona Jehovha sekushandura mamiriro yezvinhu
chavanorondo
kubatsa kwavo mwari kwekushandura mamiriro yezvinhu
chavanorondo
yeah.
Oh,
chokwadi kudenga kuna maruko. Iko kudenga kuna maruko. Anogona kushandura sauri kuona nasi. Sikava norondo. Hey. Anogona kushandura sauri kuona nasi. Sikava norondo. Chokwadi.
Chava no, no, no.
Ivo vaca curangarira, chava no, no.